Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro chikunguru 10/2023. Makateerera ku Studio 7 nepinyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Kune 27% vasina kutaura kuti vakuda kuvhotera bato ripi racho. That in itself is a red flag. Zvichireva kuti vanhu vari kutya kutaura.
Sangano reAfrobarometer richishanda nere Mass Public Opinion Institute kana kuti MPOI raburitsa ongororo inoratidza kuti sarudzo dzikaitwa nhasi muutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanokunda, asi veCCC vanoti vanhu vanotya kutaura nekuti vanogona kuzoitwa kafira mberi.
Musangano wezvanupfefu ndiwo uri kuzokunda kusarudzo kurova vanhu seri neseri. People are looking at the achievements of the president.
Asi bato reZANU-PF rinoti richakunda zvine mutsindo. Mapurisa odududza pakurambidza bato reCCC kuita misangano. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano reAfrobarometer richishanda nere Mass Public Opinion raburitsa ongororo inoratidza kuti sarudzo dzikaitwa nhasi mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanokunda mutungamiri weCCC vaNelson Chamisa. Asi pane vanhu vakawanda vari kuti havasi kuda kutaura kuti vanovhotera ani kana kuti vari kuti havasati vanyatsofunga. Mutoro wedu wenhau Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Sangano iri rinoti dai pakapera tsvakurudzo iyi muna Chivabvu pakaitwa sarudzo, vaMnangagwa vaigona kuwana mavhoti zvikamu 35 kubva muzana kana kuti 35%, kuchiti vaChamisa vaigona kuwanawo zvikamu 26 kubva muzana kana kuti 26% zvemavhoti. Vanhu vanogona kusvika zvikamu 29 kubva muzana kana kuti 27% vanonzi havana kuda kutaura kuti vaizovhotera bato ripi. Mutevedzeri wemukuru anoona nezvesarudzo mubato reCCC, amai Ellen Shiriedenga, vanoti kunyange zvabuda muongororo iyi zvisiri kuvafadza, bato ravo richakunda musarudzo sezvo paine vanhu vakawanda vasina kuda kutaura kuti vachavhotera ani kuti ave mutungamiri wenyika sezvo vachitya kuitwa kafira mberi neZANU-PF.
Kune 27% vasina kutaura kuti vakuda kuvhotera bato ripi racho. That in itself is a red flag. Zvichireva kuti vanhu vari kutya kutaura. Kozi mukatasa violence ripo kumaelections apa. Vanhu don't trust anyone, even ukauya uchiti uri kuda kuita research. They start questioning kuti saka munhu uyu ari kubva ukupi. Tikamudza kuti tovhotera bato rakadai, there's a risk yokuti vanhu iva vanotengesa.
Asi sachigaro webato reZANU-PF mudunhu reHarare, vaGoodwills Masimirembwa, vanoti bato ravo richakunda zvine mutsindo.
Musangano weZANU-PF ndiwo uri kuzokunda kusarudzo kurova vanhu seri neseri. People are looking at the achievements of the president and Vision 2030.
Nyanzvi inoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika, Varashwit Mukundu, vanoti zvavapachena kuti sarudzo dzemutungamiri wenyika dzichanyanya kukwikwidzwa nemabhiza maviri vanova vaMnangagwa navaChamisa.
Saka apo tatarisana nesarudzo zviri pachena kuti mabhiza maviri achange achimhanya achikwikwidzana ndavaMnangagwa navaChamisa. Zvinoratidza zvakare kuti avo vasina kududza kuti vanosapota kana kuti vanotsigira mapato api ndivo vachave vaine simba rekusarudza vatungamiriri. Takatarisana nesarudzo dzichaitwa muna August 23.
Vanhu vanosvika zvikamu makumi mashanu nemapfumbamwe kubva muzana kana kuti 59% vakabuda muongororo iyi vachiti vaitya mhirizhonga dzine chekuita nezvesarudzo uye vangangodarika chikamu makumi mashanu kubva muzana 50% vakatarisira sarudzo dzegore rino. Imwe nyanzvi inorwira kodzero dzevechidiki mune zvematongerwo enyika vamacleo mapfumo vanoti zvabudiswa muongororo nemass public opinion institute hazvienderani nezviri kutaurwa neruzhinji rweZimbabwe.
Tande ipa ground izvezvi tibvunze kana gogo chaiva vari mumbaro mu vari mumabvuku vanokutaura kuti zvina zvina kumira mushi 43 years tichitambura tichingodzwa chinhu chimwe chete kuti zvinhu zvichaita zvinhu zvichaita zvinhu zvichaita pa ground chaipo tichida kutaurana chokwadika Zanu PF haina chayo tamboipa mukana Zanu PF asi zvaramba saka kuti tirambe tichiipa mukana futi this time tinenge takunyepa.
Ongororo iyi yaratidzawo kuti vanhu vanosvika zvikamu makumi matanhatu nemapfumbamwe kubva muzana kana kuti 69% munyika vari kuti upfumi hwenyika hwakaomesesa kuchitiwo makumi matanhatu nemashanu kubva muzana kana kuti 65% iri kuti nyika yakananga kumawere. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi ichishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanoti ongororo iyi yananga nemonemo kuti zvinhu zvakaita manyamamire nerongo munyaya dzezveupfumi munyika.
Economy iri yamu yatinoti pachirungu hyperinflation zvirova kuti zvazvikwira zvakanyanya ende kukwira kwezvinhu ikoko kuno affecta magariro evanhu uye zvakare makaona kuti vana vazhinji muZimbabwe vari kuwana cheuviri vari muinformal economy.
Sangano reMass Public Opinion Institute rinoti parakaita ongororo iyi rakakurukura nevanhu zviuru zviviri zvine mazana mana kana kuti 2400 kubva kumatunhu ose enyika mumadhorobha nekumamisha. Zvakabudawo pachena kuti vanhu vanosvika kana kudarika makumi matanhatu kubva muzana 62% vakati vari kutambura zvakanyanya uye nyaya yemabasa ndiyo yainzi inoda kunyanya kugadziriswa. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Apo nyika yatarisana nesarudzo musi wa 23 nyamavhuvhu, Studio 7 ichange ichitaura nevari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika dzedare reparamende uye dzemakanzuru.
Kana muchida kunzwa nhau dzechokwadi, teererai Studio 7 nguva dza7 manheru uye 6 mangwanani. Endai paFacebook page yeVOA Shona kana muchida kunzwa nhau dzinenge dzichangoburwa uye kana muchidawo kupa pfungwa dzenyu panhau Zedu.
Vakuru vakuru vemapurisa vanyora tsamba kumapurisa ari kumatunhu ose munyika kuti varegedze kuti vaverenge mutemo wesarudzo newe Electoral Act uye kuti vandrodzokora zvakare uye kuti vaverengewo mutemo wekuchengetedza runyararo weMaintenance of Peace and Order Act, kwete kungorambidza mapato ezvematongerwo enyika kuita misangano, sezvo zvave kusvibisa zita remapurisa. Izvi zvinotevera kurambidzwa kwemisangano yebato rinopikisa yeCCC yakawanda munyika. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Mutsamba yavo, vajabuni vanoti vakuru vemapurisa mumatunhu kana kuti madispos vanofanira kunzwisisa mutemo wesarudzo weElectoral Act, pamwe nekuchengetedzwa kwerunyararo weMaintenance of Peace and Order Act, votora matano anoita kuti mapato ezvematongerwo enyika aite misangano yavo murunyararo. Mutauri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Unyati vaudza Studio 7 kuti tsamba iyi yaenda kuvakuru vemapurisa uye yakaburiswa kune veruzhinji nenyanya iyo vati vave kutsvaga.
Asi kwaita nyanya munhu aita mutsikanzwa akawana mukana wekuona memo iyoyo ndokubva aiisa pasocial media zvinhu zvatsinga.
Vanoongorora zvematongerwo enyika vari mukuru weZimbabwe Democracy Institute Dr. Peseruanya vanoti
vati vavona kuti nyika yese yazviramba, vanhu vese vazviramba, kana pasi rese razviramba, kuti vanoti vamunangagwa vanengeta marari madira ajo jina kana pazvimastadium zvisina kana matelezi, asi havana chamisa vachirambidzwa. Mapurisa chete mukatara munana Zeta Rapita Omison kunana Chikurubhi maelection e2008 vamugabi pamwe vaitira mavhoti 6 kana mavhoti 7. Kuvhota chako mapurisa vanhu vakatongwara, vanhu vanoziva zvavanoita, vanhu vasina kumbopisa zvachose, asi vanhu vachimbunyikidzwa nevakuru vezano.
Mutsamba yavo vajabuni vanoti svondo rapfuura, mapepa nhau nemadande mutande ange akazara nenhau dzekuti mapurisa airambidza vemapato anopikisa kuita misangano izvo zvaizokonzera mhirizhonga. Nokuda kwaizvozvo vanoti madispo anofanira kuona kuti mapato ese aregedzwa achiita misangano yavo kunze kwekuti paine zvikonzero zvakasimba zvekumisa kuti misangano isaitwe. Vakafanira kubata chigaro chemutevedzeri wemutauri webato reCitizens Coalition for Change vaGift Ostalo Siziva vaudza Studio 7 kuti CCC ichaenderera mberi nemisangano yayo vachiti vanozviziva kuti mapurisa ange ari kushandiswa nebato rezano PF.
Isu tinoenda mberi nemaprogramu edu, hatizomisi ani nani zvake, nekuti mutemo wenyika unovhumidza munhu wese ane kodzero, zvikuru sei mapolitical parties akafanana neTCC tinekodzero rokuungana nekusangana nezvizvarwa zveZimbabwe nyika yese.
Asi mushandi mukuru muchikamu chekuburitswa kwemashoko muzano PF vatafadzwa mugwadi, vati mapato anopikisa zvikuru reCCC vanonetsana nemapurisa nekuti havadi kutevedzera mutemo.
Now we know that the opposition, particularly CCC, has not been clinical in following that route. And that is why they are having challenges with the police.
Tinoziziva kuti mapato anopikisa zvikuru sei CCC haadi kutevedza mutemo, ndosaka vachinetsana nemapurisa. Iro idambudziko ravo harinei nesu, isu tinoronga misangano yedu.
Danho remapurisa rinouya apo bato reCCC riri kuchema kuti range riri kurambidzwa kuita misangano nemapurisa munzvimbo dzakasiyana-siyana munyika. Mukupera kwesvondo, CCC yakarambidzwa kuita misangano kuBhindura, Mazowe nekuChiredzi, uye kubva gore rapera bato reCCC rinoti misangano yaro makumi mapfumbamwe nemiviri yarambidzwa kana kukanganiswa nemapurisa kana vatsigiri veZANU PF. Ndakamirira Studio 7 Harare, ndini Godwin Mangucha.
Mhirizhonga yezvematongerwo enyika inonzi iri kuenderera mberi kumasvingo nekumanikaland, uko nhengo dzeCCC dzinoti dziri kurohwa nenhengo dzeZANU PF asi mapurisa achiramba akapeta maoko. Godwin Mutimba anoti panyaya inotevera.
Bato reCCC rinoti nhengo dzaro shanu kusanganisira vatatu vari kukwikwidza musarudzo dzemakanzuru kwaGutu nekuChipinge vakarohwa uye vakatotiza misha yavo vachityira kuitwa kafira mberi. Vatatu vari kukwikwidza vakarohwa ndiva William Tondoro veward 3 kwaGutu, vakavingwa kumba kwavo vakarohwa chaizvo, uye vaCaleb Chenjerai Dloko veward 13 naBrighton Nyanise veward 14 kuChipinge, avo vakarohwa vari pamusangano wavo neZuro. Vamwe vatsigiri vebato iri vaviri kwaGutu vapedzi Simon Njombo naMuzare Shumirai Tagu vanoti vakarohwa zvakare svondo rino mushure mekurohwa nechishanu chadarika. Muzare Tagu vanoti vakavingwa kumba pausiku vakarohwa chipomerwa mhosva yekuudza Studio 7 kuti vakange varohwa nevatsigiri veZANU PF.
Vakabva ndisika padumba apa ndine operation dzakaita kutorwa. Ndabva ipapo ndokuenda kumba ndakangonotsova mapiritsi anga ari kumba ndichibva ndaakushandisa nechitwa dipeni yeitenani. Manheru akuswera nezuro akaona nomeni nemumwe mukomana wanga anai vakasvika pamba vakandithreatena kuti vari kuya apagariki pamba sako kuti ndataurire paStudio 7. Saka baba vakabva vati ini nezvokuparirwa pamba pangu handidi dzako panapa ndibvandadzingwa pamba izvozvo handisi kumba.
Izvi zvatsinhirwawo navamanjombo avo vati vari kutogara musango sezvo veZANU PF vari kuya kumba pavo manheru oga oga. Vamutondoro vari kumirira muward 3 kwaGutu vanoti vakatotiza pamusha pavo nekuti vakavingwa kaviri pakati peusiku vakasiya vavimbiswa kuurawa nekuti vari kumirira vari kubato reCCC.
Ndatakatovata somewhere natovata pamba zuro tozongoti vati vane 4 days vati vachikuya kumba pavo vachingovhiringana neni havari kuti kwanzi ri kufamba uchikambena weCCC saka tiva kukuuraya kana kuti unofanira kutotama munzvimbo mwauri kugara nekuti muno mamwiki nezveizvozvo.
KuChipinge vaHloko avo vari kukwikwidza vakamirira CCC muward 13 vanoti vakarohwa pamusangano wavo wavaiita wekutsvaga rutsigiro nezuro pazvitoro zvekwamapungwana.
Musi wesande anova nezuro ndo patakanga taakuita musangano wedu, vanhu veZANU PF vakauya vakaimba vakauya nekwatanga tiri tichiita musangano vachiimba.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kugara vachiti havasi kuda zvemhirizhonga musarudzo.
Up to now there's been no violence. Let's keep this. It is good for us.
We don't need to please anybody. Ara kuti vanhu vanourana. Vanhu mishia tinogara namasabhuku edu, mahedmen namadzimambo. Ngatiparidze kuwirirana.
Izvi zviri kutsinirwawo nemutauriri wezanupf mumasvingo vapepukai chiwewe.
Hatitsigiri mhirizhonga vamutimba. Tofunga tinongoramba tichidzokororazve shoko iroro kuti mhirizhonga hatitsigiri. Asizve tisingatarisiri kuti iva vanozouya vachikomplena kwamuri kune venyuro. Vanenge vasiriwo here vanenge vatanga chimusindo. Hatipazivi papo kuti pakamira sei. Isusu musangano pozisheni yedu ingori imwe chete iyoyo. Hatitsigiri mhirizhonga. President vedu baba Munangagwa Nhonga vanotaura zuva nezuva vanotaura. Kuti tinoda a peaceful election.
Asi akafanira kubata chigaro chemutevedzeri wemutauriri weTriple C vaostalosis vatenda kuti mhirizhonga kunhengo dzavo munyika iri kuwedzera.
No, zvinoratidza kuti ZANU-PF iri kuvhunduka. Ndosaka muchiona vakushandisa mhirizhonga, vakushandisa kushidzira vanhu. Asi vanhu vemuZimbabwe ruzhinji ruri kuziva kuti yava nguva yekuti iite shanduko munyika. Imbotaya vazvitsva 43 yezano ichikonewa. Ndosaka muchiona vachifosa vanhu, vachibvasa vanhu, vachitiretena vanhu. Asi takaudza munhu wese kuti kupedza zvinhu zvese kuenda pabalot musi wa23 August tovhotera shanduko, tovhotera vachamisa, tovhotera TCC.
Mutauriri wemapurisa munyika Assistant Commissioner Ponyati vati vange vasati vanzwa nezvenyaya idzi vakati vachitaura nevakuru vemapurisa kwaGutu nekuChipinge. Asi vatsigiri veTriple C vanoti chero vakamhangara nyaya dzavo kumapurisa, vatsigiri veZANU-PF havatsungwi. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Magweta anorwira kodzero dzevanhu eZimbabwe Lawyers for Human Rights anyora tsamba kune mukuru wemajeri weZimbabwe Prisons and Correctional Service kana kuti Commissioner General Moses Chihobvu, vachida kunzwisisa kuti sei vakaburitsa muusungwa vaBobby Makaza vane makore makumi mashanu nemapfumbamwe ekuberekwa mujeri reHarare Central Prison musi wa19 Chivabvu. Vamakaza vekwamurewa vakaburitswa mujeri pakaregererwa vasungwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Asi Zimbabwe Lawyers for Human Rights inoti vamakaza nevamwe vakabatwa nemhosva dzekubata chibharo havaifanira kuve vari pavasungwa vanokwanisa kuregererwa pachirongwa chemutungamiri wenyika ichi. Mwana ane makore 15 akabatwa chibharo navamakaza akaenda kumagweta eZimbabwe Lawyers for Human Rights achida kunzwisisa kuti sei vamakaza vakaburitswa mujeri. Mukuzenya iyi Mavulas Mhlanganya uye weStudio 7 abata rimwe gweta riri kumirira mwana uyu vapaida moyo saurombe.
Sekuziva kwamuri kuita kuti kune vasungwa vakabudiswa mukati metirongo anda what we call a presidential amnesty. Pakabudiswa vasungwa ava pane vasungwa vamwe vakabuda vanga vakapomerwa mhaka dzakaita sekubata chibharo vakabudiswa mukati metirongo. Asi mukatarisa imimi chisungo chakaita kuti vasungwa vavabude chachakataura kuti pane vanhu vasingafaniri kubuda vanonziwo specified offenders. Saka pavanhu ivavo pane vanhu vakabuda ipapo. Saka semagweta pane mumwe anga akaparirwa mhosva yekubatwa chibharo ari mwana mudiki akauya kumagweta akati ndoda kunzwisisa kuti munhu akandibata chibharo akabuda sei mukati metirongo, zvakafamba sei. Saka takanyorera isu vematirongo tsamba kuti vatsanangure kuti munhu yakabuda sei iye angasati apedza kusevha sentensi yake, mutongo wake wanga wasati wapera kuti apike jeri. Saka takavapa kusvika mufechishanu vanhu vekuprisidza vasati vatipindura.
Zvamira zvakadaro tichiona kuti hamusati manzwa kubva kusangano iri muchaita sei?
Tichatora mamwe matano kubva ipapo kuti tione kuti zvingaongororwa sei uye kuitira kuti vasungwa vaisafanira kunga vakabuda kwasonga vachidzoserwa mukati mematirongo. Saka tichanga tichitora mamwe matano vhiki rino risati rapera ekuti vanga vasingafaniri kunga vakabuda mukati metirongo vadzoserwe uye matare edu aungurore kuti vakabuda here zviri pamutemo kana vasina kubuda zviri pamutemo uye pamutemo wacho kuti vabude kana vakabudiswa vaisafana kubuda matare edu tiba kumakumbira kuti aise iwo mutongo wekuti nyaya iyi iongororwe zvidzokere pakare nekuti mavictims vanga vasina kuapproachwa vanga vasiri kutoziya kuti vanhu vakaushungurudza vaakunze vabude mutirongo.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vapaida moyo saurombe vachitaura vari parunare muHarare naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7. China nasi yaita musangano nevatungamiri venyika dzemuAfrica nedzimwe nyika dzichiri kubudirira unonzi Forum on Global Action for Shared Development. Musangano uyu wapindwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari padande mutande muHarare. China yati yashandisa mari inosvika mabhiriyoni mana kusimudzira nyika dzichiri kubudirira. Mangwana America iri kuitawo musangano kuBotswana weUS Africa Summit uchapera nemusi wechishanu. America inoti makore matatu anotevera yaisa parutivi homwe yemari inosvika mabhiriyoni makumi mashanu nemashanu kana kuti 55 billion yekusimudzira budiriro nekutengeserana neAfrica. Ko chii chiri kupa kuti China neAmerica dziite chipatapata kuita misangano yekudyidzana neAfrica? Tabvunza nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaVictor Boroma.
Kumhanyidzana kuuya kuAfrica hazvingori hazvisi kuperera tingangoti paAmerica neChina chete. Nyika dzakawanda dzakabudirira dzakaita kunge vana Germany, vana France, vana United Kingdom, vana Japan vese vari kumhanyidzana kuuya kuAfrica. Imwe neimwe nyika dzandataura idzidzi dzatoitawo kana kuti dzakatoita maAfrica Forum apo padzinenge dzichiunganidza vatungamiri venyika dzemaAfrica vakawanda. Chikuru chiri kuita kuti nyika dzakaita kunge America neChina dzinyanye kuda kudyidzana neAfrica kana kuti dzidzoke kuAfrica, chekutanga inyaya yezvicherwa.
Mungapa muenzaniso here ipapo?
Nyaya yezvicherwa zvakaita kunge chekutanga goridhe, iro rinova kazhinji rinopa uremu kumari dzakasiyana-siyana pasi rose. Tikatarisa nyika yeUnited States of America ndo ine atinoti magold reserves akawanda kudarika nyika dzese dziri pasi pano. Saka vanoramba vachida kuti vange vachiwanza mareserves iwayo kuburikidza nekutsvaka nyika dzinochera goridhe. Africa inenge iri pamusoro kune nyika dzinochera goridhe, uye goridhe inocherwa muno maAfrica hatinyanyisi kurishandisa muno maAfrica. Tinoriburitsa kunze uko kwarinokwanisa kunogadzirwa zvinhu zvinenge zvidiwa nevanhu vekunze, uyewo vane mari dzekutenga zvinhu zvinogadzirwa kubva kugoridhe. Saka chinhu chikuru chakanyanya chavanenge vachida zvicherwa. Tochitarisawo kwakuenda pasi rino rokuti mota kana kuti dzimotikari dzingange dzava kushanda mumakore ari kutevera dzinenge dzava kushandisa magetsi ayo anonzi maelectric vehicles. Saka zvicherwa zvinoshandiswa pakugadzirisa mabhatri emotikari idzi zvinobva tingangoti kulithium. Zimbabwe nenyika dzemuAfrica ndo dzimwe nyika dzine zvicherwa izvi. Tichitarisawo futi mama zvimwe zvicherwa zvakaita anonzi mare earth elements, zvimwe zvakaita kunge vana platinum, vana nickel, zvinhu zvinoshanda tingangoti kugadzirisa mawaya emagetsi nekugadzirisa zvinhu zvakaita kunge makombiyuta nezvimwe zvakasiyana-siyana kunyika dzakaita kunge America neChina. Kureva kuti Africa inenge ine basa guru pakuchera zvicherwa izvi kuti zvizokwanisa kunogadzira zvinhu zvakasiyana-siyana kuAmerica kana kuChina.
Ko iyo Africa yacho ingaite sei kuti ikwanise kuwana chouviri iregedzwe kungomorwa upfumi hwayo sezvinonzi zviri kuitika kune nyika dzakawanda kusanganisira iyo Zimbabwe?
Dambudziko ratinaro kana kuti dambudziko rawira Africa idambudziko rokuti hatina kubatana. Saka kusabatana kwedu kunoita kuti tipiwe anonzi matrade deals asina kufanana. Saka nekudaro chinhu chekutanga chinofungwa kuitwa nenyika dzemuAfrica kubatana, kuitira kuti patinenge tichitaura nenyika dzekunze titaure tine izwi rimwe chete.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaVictor Boroma vari parunare kuBrussels, Belgium. Direct from Washington, the voice of America. Muchirongwa chanhasi chatinotarisa nyaya dzezveutano, tiri kutarisa nezvechirwere chinokanganisa ganda richiita makwamba makwamba kana kuti vitiligo. Ropafadzo mapimidze anoti panyaya inotevera.
Umwe ane denda iri ndiva Prosper Zvoto vanodzidzisa paAlfred Bates School kumaBoreni muHarare. Vanoti vane hurongwa hwekuparura sangano rinobatsira vana vechikoro vane denda iri. Vazvoto vanoti dambudziko ravo rakatanga vachiita sekunge vaive nemunyawiri mugore ra 2010.
Ndakaenda kuChina saka ndakaaffectwa ne chando aitonhora kwandaigara kuchainchini. So when I came back to Zimbabwe, kuno ma temperatures, but it was a sudden change in my temperatures. So I started in munyawiri kwaita continuous for 3 months.
Vanotiwo amai nemudzimai wavo vakashushukana zvikuru pavakatanga kurwara.
But dhera rakazongostopa munyawiri, ndo dhera ndakatanga kuita zvimaspots spots, the whole skin. The whole skin. Right. So I spread like field fire. Then at that time, then changurora. So my wife, I happened to run a cut. So my guwa, that's the paper. She can still change much. So I got affected. So I muriang.
Vazvoto vaendera mberi vachiti
varume zvishuwa vabude pachena sezvinoita vakadzi. Guys, ngatisunganei tiwirirane tipesei takangofanana nemunhu wese. But varume havasi kugamuchiri vakawanda asi ndosvigamuchira.
Nyanzvi munyaya dzezveutano hweganda kana kuti dermatologist Dr Donald Mutangadura vanoti kunyangwe hazvo Vazvoto vachiratidza kunge munhu ari kurarama neusope, zvirwere izvi zvakasiyana.
Sekuziva kwangu vitiligo haina ngozi pautano hwemunhu. Ngoti chete chirwere chinonetsa vanhu kuti unogona kusemwa nevanhu uchinzi uri murungu dunhu, unongoziva muitiro munoita vanhu vedu isusu. But haichina ngozi pautano, kunyanya vechidiki unenge wakubvunzwa nevamunzi wakaita sei, unongoziva vabereki vangu kuti musatambe naye akazodii. Zvinogona kuzokanganisa vanhu magariro kubva kuvana vadiki kusvika kuvakuru chaivo. Ende hachina basa kuti murume mukadzi chinongobata vese.
Dr Mutangadura vaendera mberi vachitsanangura mutsauko uri pakati peusope nedenda revitiligo.
Chirwere chealbinism chirwere chiri chemajins chekutinozvarwa nacho, chiri inherited, chinofamba nemadzinzi. Asi ichi chevitiligo unochiwana utori mupenyu iwewo. Zvinoitika pane zvekuti muviri medu mune nhengo dzakawanda, mune matoti muviri unovakwa nemacells tudina tudikidiki tunovakwa muviri wedu kuti ubatane. Saka macells iwaya pavitiligo anenge achirwisana nemacells anogadzira ganda redu kuti risvibe isusu. Saka pakarwisana macells anogadzira ganda kuti risvibe anonzi mamelanocytes. Kana macells aya anonzi mamelanocytes akafa, panosara pakachenuro, ganda rinochenuro, sara pakachena.
Nyanzvi munyaya dzezveutano Dr Joseph Atchiri panyanga vatsinhirawo vachiti
vitiligo painenge ichiitika inoita ichiprogressa, inowanza kuti ichienderera kumberi ichiwedzera zvichitanga zvigunoona maoko ese adi achenuruka. Kana muchifamba mutaundi pamunomboona munhu ane maoko akaita kunge murungu, maoko chete ndo akaita kunge murungu, asi face yese kana kuti bodi yese imwe iri yemunhu mutema. Inyaya yekuti yatinoti melanin iyoyo kana kuti macells iwaya anonzi mamelanocytes anoita kuti skini yedu, ganda redu ringe riri dema, anenge achipera. Chinokonzesa chirwere ichi hakuna anonyatsokuziva kuti chii.
Umwe aive nemukurumbira aine chirwere chevitiligo muimbi mushakabvu Michael Jackson. Vamwe vakawanda vaiti muimbi uyu aishandisa mishonga kuti aite kunge muchena, asi akazobuda pachena achiti ainge aine chirwere ichi. Kunyange chirwere ichi chichinetsa kupedza vanhu vari pakati pezvikamu gumi kubva muzana nemakumi maviri kubva muzana vanogona kupora, asi ndokunge vakurumidza kuwana mishonga. Chirwere ichi chinogona kukonzera chirwere chegomarara, kutadza kunyatsoona, kunzwa uye zvimwe zvirwere zvakaita sezveshuga. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ropafadzo Mapimidze.
Vateereri, musakanganwe kuti muchirongwa chedu cheLive Talk na8pm nhasi tiri kutarisa nyaya yekurambidzwa kwebato rinopikisa reCC kuita musangano nemapurisa. Asi nhasi mapurisa achizodududza achiti rave kuzobvumidzwa kuita musangano pamwe nemamwe mapato ose anopikisa. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Sangano reAfrobarometer richishanda neremas public opinion raburitsa ongororo inoratidza kuti sarudzo dzikaitwa nhasi mutungamiri wenyika yave Emmerson Mnangagwa vanokunda, kunyange hazvo vanhu vakawanda vari kutya kutaura zvavanofunga.
mapurisa odududza pakurambidza mapato anopikisa kuita misangano. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Gibbs Dube munaudze isiNdebele.
Soko isikadi.